manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 28, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo asi vachitiwo Zeki iri kukundikana kuita mutongi gava. Vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora voramba mashoko ekuti mubatanidzwa uyu hauchina chivimbo navo. Misika yefodya yotarisirwa kuvhurwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vakurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika pasati paitwa sarudzo dzegore rinouya vachiti sarudzo dzemabyelections hadzina kufamba zvakanaka kunyange hazvo bato reCCC riri kufara kuti rakakunda musarudzo idzi. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vashara nevatorewe na umu Harare nasi, vachamisa vati vari kufara zvikuru kuti bato ravo rakakunda musarudzo dzema by elections, kunyange hazvo vachiti havasi kufara nekusafamba zvakanaka kwesarudzo mune dzimwe nzvimbo, uko vanoti vanhu vakatyisidzirwa pachishandiswa madzishe.
Takazvambaradza vanhu, ende vagari, kana zvizvarwa zvemuZimbabwe, macitizens, tinoatenda nebasa ravakaita, vari kudiaspora, vari muno, ndoo vari zive chinhu ichi. Hachisi chinhu chemunhu, chinhu cheruzhinji, chevanhu. Vanhu vakataura vatungamiri vavanoda ende tiri kutenda zvikuru kuti takabuda zvine mutsindo kutsuna 19 out of 20 taifanira kutopfuura ipapo dei kusiri kuti vakamboita unjari njari munana epwetsi kunana chivi kunana mwenezi kwavakaita zvavakaita asi tiri kutaura ichokwadi kuti nyika yamirira rusununguko yamirira shanduko iri kuuya pabhazi riri kuuya muna 2023 munhu wese nganyorese kuvhota munhu wese ngavavhote.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo ratova mubishi kugadzirira kuti rigowana nhengo dzeparamende dzakawanda dzichapinda mudare iri kudarika mapato ose uye kukunda musarudzo dzemutungamiri wenyika kuitira kuti vagokwanisa kuumba hurumende pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Vatiwo havasi kufara nekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti vachiti izvi ndezvimwe zvinofanira kuti mapato ezvematongerwo enyika agare pasi ataurirane nechinangwa chekuti sarudzo dzichazoitwa gore rinouya dzigoitwa pasina anogunun'una sezvakaitika musarudzo dzemuna 2018 izvo zvakazopedzisira zvaita kuti vaende kumatare vachiti vabirirwa musarudzo idzi.
Ndodza tiri kutaura kakuti zvanza zvinogezana ka tiri vhine mupimbira gumbo rimwe chete chero tikada kutizana muparamendi tiritesi tikada kutizana muelections paballot ndee ndiri pamusoro vamunanga gwari pazasi panoanaunzwa maresults ndee ndiri pamusoro vamunanga gwari pazasi nyika ndeyedu tose hakuna anofanira kutiza mumwe ngatigadzirei nyika iyi ZANUPF CCC nemamwewo mapato madiki.
Mashoko avachamisa atsigirwawo navamonzora avo vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo pamogen Richard Tsvangirai House kuti kupera kwaita sarudzo dzemabhai elections kunogona kupa mapato mukana wekuti agare pasi azeye zviri kunetsa munyika.
Chinangwa chedu ishuvire yedu isu seMDC kuti dai zvinhu zvagadziriswa nekukasira.
Vamonzora avo vakorokotedza vachamisa nebato ravo nekukunda kwavakaita musarudzo dzemabhai elections bato ravo risina kana chigaro chimwe chete charakawana vati vane tarisiro yekushanda zvakanaka nenhengo dzetriple C muparamende pamwe nemumakanzuru vamonzora vatenda kuti vakatadza kusvitsa urongwa hwavo zvakanaka kuvatsigiri vavo zvavanoti zvakaita kuti vakundwe musarudzo idzi varambawo mashoko ekuti vakambomiswa basa muMDC Alliance vachiti munhu akanyora tsamba yekumbovamisa basa haana masimba ekuvamisa basa uye vati havafungi kuti tsamba iyi ndeyechokwadi
Hapane chitsamba chanyorwa chichinzi chanyorwa nevanonzi vabomani vabomani ivavo havasitombori muZimbabwe kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi saka chitsamba chango chitsamba nhando chitsamba chefeki
vamonzora vati havaone chakaipa kuti vagare pasi navachamisa vachizeya nyaya dzinobata ruzhinji rweZimbabwe asi vati zviri kuna vachamisa nevamwe vavo vari mutriple C kuti vanoda here kuti vagare pasi semapato anopikisa vati nyaya dzekurwira kuti vavandudzwe hwaro hwesarudzo haisi nyaya inofanira kuitwa nebato rimwe chete vakati mapato anopikisa anofanira kuita chirwirangwe panyaya iyi kuitira kuti sarudzo dzichauya dzigofamba zvakanaka zvichakadaro mutauriri wezano PF vaChristopher Mutsvangwa vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo kuti vari kufara zvikuru kuti vakatora zvigaro zviviri muparamende kubva kumapato anopikisa musarudzo dzemabuy elections
people don't want people who say dira jeche rodziri kunadzirwa iwo uri dira jeche you people will punish you for that in any event jeche racho rese tichadipedza tichinadzira marodzi
Kunyange hazvo bato reTriple C pamwe nerezano PF vari kufara nezvakabuda musarudzo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kunyange hazvo sarudzo dzemusoro mugovera dzaive dzine runyararo izvo hazvireve kuti sarudzo idzi isarudzo dzakaitwa zviri pachena vaMakoni vati sangano ravo harisi kufara nemhirizhonga yakaitika kukwekwe pamusangano wakaitwa navachamisa nevatsigiri vavo iyo inonzi yakakonzereswa nenhengo dzezano PF zvakazoita kuti munhu mumwe chete vamboone nincuve varasikirwe neupenyu vaMakoni vati havasi kufara nekushandiswa kwaitwa chikafu mune dzimwe nzvimbo nebato rezano PF richitenga mavhoti uye vatiwo sangano ravo riri kushushikana zvikuru kuti vanhu vashoma vakanovhota vachiti izvo zvinoratidza kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission haina kuita basa rayo rekudzidzisa vanhu nezvekuvhota nemazvo
pamwe nemapepanhau ese hurumende akanga asikupa mukana yakakufanira kumapato ese zano PF yakanga ine mukana wakakura zvikuru tingatoti 99% yemikana yaipiwa kumapolitical parties
hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezek vajasper mangwana kuti tinzwe divi recommission yavo Pose pari kuitwa sarudzo, mapato anopikisa ari kusara achigununguna kuti sarudzo hadzisi kufambiswa zvakanaka munyika, izvo zvanzina vachamisa, zvichaitawo kuti vatarisise zvikuru nyaya yekuti vakumbire sangano reUnited Nations kuti rigouya kuzoongorora sarudzo dzegore rinouya, vachiti zvose zvakataurwa nemasangano akaongorora sarudzo dzemuna 2018, hapana kana chinhu chimwe chete chatariswa nezvacho nehurumende yavamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nauriranu dzeRussia neUkraine dziri kutarisirwa kuenderera mberi nhasi muTurkey apo hondo pakati penyika mbiri idzi yapinda musvondo rechishanu. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti rusununguko rwenyika yavo yose rwakakosha munauriranu idzi vachiramba zviri kutaurwa neRussia zvekuti itore mamwe matunhu enyika yavo. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vakataura parunhare nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vachivakurudzira kuti vambokanda zvombo pasi. United Nations inoti vanhu mamiriyoni gumi vamanikidzwa kuenda muupoteri muUkraine nekuda kwehondo iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vadzokororawo zvakare kuti nyika yavo haisi kuda kupidigura hurumende yeRussia mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati vaPutin havafaniri kuramba vari pachigaro zvichitevera kurwisa kwavari kuita Ukraine. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vanoti vanofunga kuti nhaurirano dzichabudirira sezvo Russia iri kutarisirwa kusagadzikana nekuda kwezvirango zvairi kutemerwa nenyika dzekumawirira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Maonera ndinoita ndokuti zvinoindirana nokuti Russia yazvitambira sei. Nokuti tiri kuona kuti Russia iri kuti hapana chibvumirano chatichaitwa chokupedza hondo. Asi maitire Russia okunge yakusuduruka kubva muUkraine yakuenda kuma boda states kwacho zvoratidza sokuti vanenge vaakupererwa nezvavari kuita. Vari kuramba zvavo nyaya dzokuti hapana chibvumirano chatichayatsokubuda panhaurirano idzi, asi ndokwavari kunge vari kuzembera kubvumirano kuchibvumirano ichocho, nokuti vari kuona kuti havasisina shamwari dzakawanda pakurwa hondo iyi. Nyika yeTurkey yaisimbova yakarerekera kuRussia yangu iri munato iri kuvakurudzira kuti aiwa misai hondo iyi mutaurirane.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vari muPoland uyezve vakaita nhaurirano nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzekuEurope. Munoona kufamba kwakaita vaBiden kuchibatsira here muhondo iyi?
Kunobatsira chaizvo, nokuti pavaka vari kuEurope ikoko vakaparana chitsidzo chikuru chokuwedzera masanctions kuRussia, anosanganisira kusatenga gasi rinoenda kuEurope richibva kuRussia. Zvinova zvichazoremadza kwenguva yakareba ikonomi yeRussia. Vakabvumira zvekare kuti vachawedzera mari yokubetsera marefugee inosvika $1 billion, vagowedzera zvezvekare zvombo kuUkraine kuti Ukraine ikwanise kuzvidefenda. Vasati vatopoendako kuEurope ikoko vakasaina mutemo wokuti imwe mari yenyika yeRussia inenge iri mugold, sokuziva kwedu kuti nyika dzinenge dzine mari inenge yakaiswa kugold isakwanisa kutengeswa kune nyika dzakawanda wanda. Zvinova zvekare zvichawedzera kuremadza ikonomi yeRussia kuti isvike pakugwadama isazopota ichirwisa dzimwe nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muchanganya uye weStudio 7. Misika yekutenga nekutengesa fodya iri kuvhurwa nemusi wechitatu, varimi vachiti vanoda kupiwa mari dzavo dzese dziri mumadhora ekuAmerica. Uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichitiwo kuvhurwa kwemisika iyi kuchaita kuti hurumende iwane mari yekunze yakawanda yekusimudzira upfumi. Godwin Mangodya anotipa nyaya inotevera.
Kambani yehurumende inoona nezvefodya yeTobacco Industries Marketing Board TIMB inoti misika yefodya kana kuti matobacco auction floors achavhurwa nemusi wechitatu muHarare, uye mamwe makambani anotenga fodya kana kuti macontractors achatanga kutenga fodya nemusi wechishanu svondo rino. Varimi vanoti vakagadzirira kuenda kumisika, asi semakore ose havasi kufara nemabhadharirwe avari kuitwa pakutengesa fodya. TIMB inoti pafodya yavanenge vatengesa, varimi vachabhadharwa zvikamu makumi manomwe nezvishanu ari madhora ekuAmerica, uye chikamu chinenge chasara vachapiwa mari yemuno inoenderana nemusika wemari yekunze Reserve Bank of Zimbabwe. Asi varimi vanoti vanoda kupiwa mari yavo yose ari madhora ekuAmerica. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti tarisiro yevarimi inobva pakuti zvese zvavanoshandisa pakurima fodya zvinotengwa nemari yekunze.
Shungu dzevarimi dziri dzekuti dai mari iyi yawedzerwa kana kutosvika pa100%, nokuti zvinhu zvose zvinoshandiswa navarimi iri kutengwa nemadhora ekunze ekuAmerica, uye vashandiwo vakudimanda mari maUS dollar iwayo. Saka zvinongobatsira kana varimi vachikwanisa kuwana mari iyoyo yakaita musvo iri maUS dollar.
Mutungamiri wesangano reTobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vatsinzira mashoko avaZakaria vachiti vakatoisa chikumbiro kuhurumende chekuti varimi vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Takaisa chichema ichocho tichitarisira kuti pamwe vangaedza kunzwisisa kuti tiedze kupromota kurimwa kwefodya, kuti dai zvaingobvirawo vaimboti exempta zviri kuitwa kune mamwe mapato ari kuunza foreign currency kuti vatibvumidza kuti timbochengeka here 100%.
Vaenderera mberi vachitiwo pane vamwe varimi vasati vabhadharwa mari dzavo nemakambani akatora fodya yavo, uye zvingave zvakanaka kuti dai varimi ava vapiwa mari dzavo mwaka wekutengesa fodya gore rino usati watanga. Asi mukuru weTIMB vaminwe Gudu vaudza Studio 7 kuti magwaro avo anoratidza kuti varimi vese vaiva nezvichemo vakaenda kumahofisi avo vakapiwa mari dzavo dzose. Vanotiwo mari inopiwa varimi ari madhora ekuAmerica iri kuwedzerwa gore negore.
Kuri rakapera sezvamunoziva varimi vakanga vachipuwa 6%. Saka iye zvino vakupuwa yakati wandei vakupuwa ya 75%. Kuri rakapera paseri vaipiwa ivo 50%. Saka zviri kuenda zvichingoita zviri nani pamari yavanosara vai.
TIMB yakapa marezinesi ekutenga forja pamisika kumakambani makumi matatu anosanganisira Boka, TSF nePremier Tobacco Oak and Flowers. Yakapawo marezinesi makumi matatu nerimwe kumakambani anotenga foja akazvimirira kana kuti macontractors. Gore rapfuura Zimbabwe yakawana makirogiramu mamiriyoni mazana maviri negumi nerimwe efodya. Gore rapfuura nyika yakawana mari inodarika mamiriyoni mazana masere emadhora ekuamerica mushure mokutengesa fodya kunyika dzakaita sechina, america neeurope. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr. Godfrey Kanyenze vati kuvhurwa kwemisika yefodya kwakakosha chose sezvo kuchiwanisa hurumende mari yekushandisa pakusimudzira upfumi.
Tikatarisa gore negore nguva iyi inokosha nokuti inobatsira kuti hurumende inge neupfumi hwenyika hunge huchiwana mari inenge ichipinda yokunze kwenyika.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vanotiwo fodya yakakosha zvikuru sezvo ichiunza mari yekunze munyika nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira mitero pakutengwa kwayo.
Besides iyo fodya pacho zvaikuputiwa, pane mishonga inogadzirwa ichibva muchirimwa icho chetobhako. Saka zvese izvi zvinokontributa kusimudzira kweupfumi hwenyika.
Kunze kwezvicherwa, fodya ndiyo inounza mari yekunze zvakanyanya kudarika zvimwe zvese. Gore rino nyika inotarisira kukohwa fodya yakati wandei kudarika yegore rapfuura nekuda kwekuti mvura haina kunaya zvakanaka. Vagood vati kunyange hazvo misika iri kuvhurwa nechitatu vachiri kuongorora kuona kuti gohwo remwaka uno rinenge rakakura sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafane chirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevasere kana kuti 5438. Vanhu makumi mashanu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana mapfumbamwe nevashanu kana kuti 31905 vakabayiwa nhomba yekutanga yeCovid-19 nezuro wakare. Hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba nemuvhuro svondo rapera, uye inoti iri kuda kubaya nhomba vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi, uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Vadzidzi vepazvikoro zvepamusoro munyika zvemayunivhesiti pamwe nevabereki vavo vari kuchema-chema nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro, vachiti vakawanda vavo vatatadza kuenderera mberi nedzidzo. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zveGreat Zimbabwe University, University of Zimbabwe, Midian State University pamwe nezvimwe munyika zvakakwidza mari yezvikoro nezvikamu zvinotangira pamazana maviri kusvika pamazana matatu kubva muzana 200 to 300%. Vadzidzi vazhinji vanoti mari iyi yakawandisa sezvo vabereki vavo vasingakwanisi kubhadhara mari idzi nekuoma kwakaita upenyu munyika. Great Zimbabwe University yakakwidza mari kubva pazviuru makumi maviri kusvika pamari inotangira pazviuru makumi manomwe kusvika kuzviuru zana zvemadhora emunyika. University of Zimbabwe yakakwidzawo mari yechikoro kubva pazviuru makumi nepfumbamwe kusvika pazviuru makumi mashanu emadhora emunyika. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvinotarisirwa kukwidzawo mari iyi panovhurwa kotoro dzavo mwedzi unouya. Vabereki vane vana muzvikoro izvi vanoti zvakavaomera nekuti mari dzavo dzavanotambira kunyanya vanoshandira hurumende dzakakwidza nezvikamu makumi maviri chete. Mumwe mubereki ane mwana ari paGreat Zimbabwe University vaEdmund Rusike vati vanoda kuti vashande mwedzi mina kuti vakwanise kubhadhara mari yechikoro yemwana wavo.
Vhiki apera ayo tanga tichitokakavadzana nehurumende tichiti tiwedzegowo mari dzedu, asi mari dzedu dzangoramba dziri paya pakare. Zvokuti izvo mari dzobhadhwa kuvane vana hatichadzikwanisi, dzotiremera nokuti isu yatinokora cho ishoma. Zvakutoda kuti ndiite mwedzi mina ndichisevha mari iyo tirangarira zvakare kuti uyu mwana wandaimutindisa uyu haasi yeoga.
Mukuru musangano unomirira kodzero dzevadzidzi muzvikoro zvepamusoro munyika zveZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaJoseph Nyamayaro vati makwidziro ari kuitwa mari dzezvikoro nehurumende achasiyana vazhinji vasina kodzero yavo yedzidzo.
Hatisi kufara nekukwidzwa kuri kuitwa maschool fees. Sesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union patakamira tinoti hatisi kuzombomira kurwisa mafees akwidzwa mauniversity.
Studio 7 yakatsaunzwa divi rehurumende sezvo gurukota razvidzidzo yepamusoro munyika muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi vamwe vakuru vakuru vezvikoro izvi varamba kudomwa mazita avo vati vakawedzera mari iyi sezvo zvinhu zvose munyika zvakakwira zvichitevera kukwira kwakaita mafuta edzimotokari pasi rose nenyaya yehondo iriko pakati perussia neukraine. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupawo kuti zvinhu zvirambe zvichingokwira zuva nezuva. Mutauriri weGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vatenda kuti vakakwidza mari yekotoro ino. Vakakurudzira vadzidzi vari kuremerwa nekubhadhara mari kuti vatsvage zvikwereti zvedzidzo kana kuti maeducational loans vabhadhare mari yavo.
Hongu tava nemafees matsva. Vada kuziva zvizhinji vanoenda pawebsite yeuniversity ino yeGreat Zimbabwe University. Mavhunzawo futi kuti vana vanomakwanisa here. Isu tinodavira kuti seuniversity tine nzira yakareruka yekuti vana vakwanise kubhadhara, vanokwanisa kubhadhara muzvidimbu asi nenzira yakatenderana.
Sangano reZINASU rati riri mubishi kukurudzira nhengo dzaro kuti dzirambe kubhadhara mari dzakakwidzwa idzi uye dzichiti dzichatora matanho akasiyana-siyana anosanganisira kuratidzira. Svondo rapfuura nhengo gumi dzeZINASU dzakasungwa dzaratidzira kukwira kwemari yechikoro paUniversity of Zimbabwe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Timba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vari pamabiko ekutova mubairo kwevanoita zvemafirimu nemitambo yemaOscars nezuro vakasara vashama muromo mushure mekunge mutambi ane mukurumbira munyaya dzemafirimu Will Smith arova mbama Chris Rock uyo anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka mushure mekunge ada kusekesa vanhu achinyomba mukadzi waWill Smith Jada Pinkett Smith achitaura nezvechirwere chake. Smith akazowana hake mubairo wekuva mutambi akakunda vamwe vose kana kuti Best Actor Oscar kanova kekutanga kuwana mubairo uyu. Will Smith akapuwa mubairo uyu pafirimu raakaita rinonzi King Richard akakunda kumadzimai kana kuti Best Actress ndi Jessica Chastain mufirimu rinonzi The Eyes of Tammy Faye. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzirikurudzira vanasikana vanenge vasvika mazera ekutevera asi vachitadza kuita izvi kuti vanovhenekwa navana chiremba nekuti dzimwe nguva vanogona kunge vakaberekwa vaine chibereko chisiri kukura zvakanaka kana kuti vasina zvachose zvinozopa kuti vatadze kuita mbereko mune ramangwana. Chirwere ichi chinonzi uterine angiogenesis. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya yemumwe mudzimai akaberekwa nechirwere ichi akazonyorawo nganonyorwa yeupenyu hwake.
Munyanzvi munyaya dzezveutano hadzisati dzaziva kuti sei nhengo dzemuviri dzemadzimai dzinopa kuti vakwanise kuita mbereko dzichitadza kukura zvakanaka kana kuti vamwe vachitozvarwa vasina. Mumwe akaita dambudziko iri ndimuzvare zeri paUnique Piri vane makore makumi mana nemaviri avo vakanyora nganonyorwa yeupenyu hwavo inonzi I am also a woman. Mubhuku ravo iri vanotsanangura matambudziko avakasangana kana umu upenyu apo vakarorwa ndokuona kuti havakwanise kuita mbereko mushure mekunge vaongororwa navana chiremba. Vanoti vari mudiki vaive nedambudziko rekusatevera asi havana kukurumidza kuendeswa kunana chiremba.
Tiri mkudana na imamo, he wanted to marry me and then dova nambura amba, you know. Nishimuza kuti, I know, wait, let's wait until ndaenda kuma periods, because what I know is, kana nisina kuti ndaenda kuma periods, kwa ofia santu iti mwana, saka. And then the guy, munu, aido munu wake, dova ato pusha so kutorora, yeah, dova ato rora, otika vatatanga kugara tese. Dagawa ndapeketu wanyi vatatono gara nae, and then 3 months down the line, I mean like, taitraya. Kuti tisangane pabonde zvisingaite, like there was something that was blocking, you know, asingakwanisi kupinda mukati, like yeah, so it was painful, you know, but it went on for days, you know, and yeah, zvaitorwadza sezvokuti kana yangu vayacho unotonzwa kutobvunda kuti yo, like kutotya kuti yasvika time yayo.
Mushure mekunge mbereko yaramba, muzvare piri vanoti vakazoenda kuna vana chiremba vakati vaifanira kuvhiiwa.
Kamaskana akatarisa akangoti it's a condition yakadaro kuti munhu anozvarwa akadaro, and then but it's one in a million, that's what he said. So yeah, we were both shocked, you know, I mean like yeah, we're surprised because it was our first time kunzikozvinhu zvakadaro. So now, ndofa iye angoti zvoni saka zvatichaita. The only thing that's supposed to be done now is an operation, you know. Ndofa ati operation kungoitwa kuti ukwanise kusangana nemurume wako, you know. But mwana, unfortunately, haukwanise kutoita mwana zvachose.
Vaendera mberi vachiti nyaya yekushaya mbereko yakapa kuti vanetsane nehama dzemurume idzo dzaisanzwisisa dambudziko ravo.
Takuenda okumba, you know how it is, vanhu vanotaura kubva vati kuroiwa hakuna zvakadaro, there is nothing like that, munhu angambozvarwa asina chibereko and all that.
Asi muzvare piri vanoti handivo chete vane dambudziko iri, sezvo paine mamwe madzimai avanotaura navo padandemutande reWhatsApp vane dambudziko rechirwere ichi vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica. Dr. Nyaradzo Mugodi vanoti dambudziko iri rinowanikwa mumadzimai zvino nopa kuti vashaye mbereko.
Kazhinji kana paine urema uripo patiri kuona, kazhinji mukati mune zvimwe zvakakanganisika futi, even mafallopian tubes, pamwe chibereko pane pasina, maovaries and so forth.
Mashoko aya akatsinhwawo nemukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa nasachigaro veWomen's Coalition of Zimbabwe Harare chapter amai Charity Mandishona, vanoti vanosangana nemadzimai ane dambudziko iri mubasa ravo rekurwira kodzero dzemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinyidze.
Churongwa che live talk na 8 PM nasi, siruta risa sarudzo zema by-elections ayo achango pera kuitwa, uye hondo yeku Ukraine. Kana mchida kupinda, mchurongwa ichi, kana wukutumira mashoko Studio 7, chansa yi WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteira Studio 7, tiba chei na 7 PM pa masaisa ya anoti 909 AM, 4930, 13860, ne 15460 kHz pa shortwave. Muno kwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pa masaisa ya anoti 909 AM, 6175-7255 pa shortwave. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanoti vari kufara nezvakabuda musarudzo, asi vachiti Wozek iri kukundikana kuita mutongi gava. Vakatungamira MDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora voramba mashoko ekuti mubatanidzwa uyu hauchina chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokuyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo. Mhlazi ku-28 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Zabu kutini ozalungisa umthetho ngubani? Yiko kwayeza mina ukuthi ngisale eParliament ngala, angifuni into ezingelangqondo.
Ibandla leMDCT lithi selixotshise amakhansila alithumi lasithupha ngoba esekela ibandla leCitizens Coalition for Change.
Need a specialist to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission, yes, there is the secretariat, and we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over dominated by the executive. And we think that there is equal change.
Lanxa abebandla leCitizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile ukhetho lwama-by-elections endaweni eziningi zelizwe, bathi lolu khetho aluqutshwanga ngemfanelo. Umqeqeshi weqembu lenguqu leHighlanders uMandla Mpofu uveza ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nxa lidlala lisekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lithi selixotshise amakhansila alithumi lasithupha ngoba esekela ibandla leCitizens Coalition for Change. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Muonzora utshele intathele zindaba namuhla eHarare ukuthi ibandla lakhe lilakho ukuxotshisa amanye njalo amalunga edale lePhalamende. Kodwa uMonzora uthi amakhansila asexotshiwe awaxotshwanga izolo, kodwa inyathelo lokuthi basuke lathathwa nyakenye laziswa ngesonto kuyona le iviki. Unobhala jikelele webandla leMDCT unkosikazi Paulina Mpariwa ulobele uhulumende esithi amalunga la avela kuzigaba eziyisitshiyagalombili. Uluhlu lwabaxotshiweyo alugoqeli abeHarare leBulawayo, lakho ukuthiwa kulakho ukungena isigumula seMDCT. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo saqala ngumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempela sonto lapho ibandla lakhe elingatholanga ngitsho lesihlalo esisodwa.
Yebo mnumzana, hayi mina lokhu vela ngizifisa ukuthi khona kuhambe njani. Into engihluphayo ukuthi khona ngikwazi mgceke ukuthi fine ama structures yowavotileyo this time abantu sibili nje walabo abafuni inguquko abavotanga. Abantu nje kuvotwa ama activists labayana abalezihlalo ezindaweni, yibo abantu abaningi abavotileyo labo aba decide election. Hayi, I think kuvote 1% of the registered voters. Lokho ngitshengisa ukuthi kona abantu bezimbabwe i-by-election abayifuni. Njengoba bengayifuni kangaka, kungani siloko sisenza ama-by-election abantu bengayifuni? Siyadlalisa imali. Umthetho okufuze utshintshe khonapho ube ngumthetho okhuluma ukuthi kona iparty yabe ilahlekelwe ngumuntu wayo bayahamba benza ama-primary wabalethe eParliament. Kulokudlalisa imali ngalokho esikuyenzayo. But indaba le yama-elections hayi angizwisisi. La namhlanje sizisisa ukuthi uhambe njani, ngiyazibuza ngile mbuzo eminingi zane ama answers ngoba angizwisisi sibili. Ngoba ngikwazi mgceke ukuthi kona abantu ama structures athi ikona siyavota ndawonye bephuma sibili bezijabulela ukuthi hayi sesivotile sesivotile ube sokuthiwa khona kule zero. Akula nto enjalo, akula nto enjalo. Sijamhlophe kulabo abawinileyo kodwa hayi thina kuyasizisa ubuhlungu ngoba kube sesihlangelele sibili sesilungisele ama elections.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu le MDCT selixotshise ama councillors njalo amanye alithumi lasithupha. Ungasitshela ukuthi likuthatha njani lina khona lokho?
Hayi mina njengomuntu memvele ngikhuluma isikhathi sonke. Abonke abantu abayenzwa ama recalls laba bengafuni. Even ngazobuze khona apha singaka xabani labanye bethu ukuthi bayofume yabo iparty. Ngakhuluma bekhona bonke. Ngabatshela ukuthi khona lezi into eliziyenzayo lezi kutshengisa ukuthi khona lifuna ukubusa. Ngoba nxa lingakwazi ukuthi khona likwazi ukuthi khona lapha umkhokheli wethu nguzibani simsupport kutsho ukuthi khona likaqhali. Nxa lisithi siyophuma eParliament lizama ukuthini ozalungisa umthetho ngu bani yiko kwenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo mina ama recalls lawa njenge individual not party position angiboni kusebenza amboni kusebenza sibili qotho angiboni kusebenza amboni kusebenza sibili
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le studio 7 ebobulawayo lokhu sikudaba lunye umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi njengebandla bayemukela impumela yokhetho ngenjabulo ngoba lanxa abantu behlukuluziwe libandla le ZANU-PF baqinisele bavotela ibandla lakhe
okuqala siyabonga abantu abavotela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti le-vote buying le-intimidation kwehluleke lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba nezibindi bama bezimisele njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi sibona ngani iZek ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi sibona abafa olutsha intanga abafuna ama birth certificate abafuna izithupha babencitshwa singaya kuma wards la kuma constituencies sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo bengaapplyanga ukuthi betransfer sibushungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sibone ukuthi kwethe kulamanye ama polling station angekho emthethweni kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sibona sisazi ukuthi ngamasiyayo konke lokhu kubanzima ngapha emandebeleni north kakhulu emathebeleni north echolocho sawina but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu yigugurawund lanamhla lokhu besisaba ukubulawa ngoba ekucholocho abantu abaningi babulawa sibona njalo ukuthi izanu khona ngale echolocho yasebenzisa ukwethusela yasebenzisa ihistory yokuthi abantu bazakufa njengegugurawund baphinda basebenzisa esithi ukuthenga abantu njengoba libona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke hayi abantu bazithathela impuphu bazidlela ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikepe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela yikho ke siqonqosela ukuthi izeki kayiguqulwe yenze overhaul hayi ukumalezano ngoba lokhu kungadala impi enkulu isivu andres kungaba kungenzeka ngo-2023 yikho ke sithanda ukubonga abantu bakithi sixwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabatwa bethu abasebenzela isizwe labo banganqabeli abantu ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi epuwesi emarondela ebhinga lecholocho sasoko sivalwa yikho ukukhampeni akwethu azange ihambe kuhle kodwa siyabonga unkulunkulu labantu abasincedisa
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Inkokheli yamabandla athi ele Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lele MDCT umnumzana Douglas Monzora bakhuthaza ukukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ukuze kulungisiswe inhlupho ezibhekane lelizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lanxa abe CCC bejabule ukuthi banqobile kulolu khetho endaweni eziningi, bathi ukhetho lolu aluqutshwanga ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Okuveze ngabalawula ezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission endaweni zokuvota kutshengisa ukuba ibandla ele-CCC linqobe ezigabeni ezingafika phose amashumi amabili 19, kwathi ibandla elibusayo lathola eziyisikhombisa 7 ukhetho lwabazamela izigaba lezi edayele ephalamende. ele-CCC liphose lathola onke ama-wards kukhetho lwamakhansile emadolobheni, kwathi ele-ZANU-PF lathola okuyingcosana. I-MDC Alliance kamnumzana Douglas Monzora lamanye amabandla kawatholanga ngitsho lesisodwa isikhundla kumakhansili lasedayo lephalamende. Ekhuluma nentatheli zindaba eHarare, uMonzora uthe uyavuma ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kodwa ibandla lakhe lifunde okuningi kukhetho lolu. Uthe loba nje enqotshiwe kukhona okuningi okuveza ukuba ukhetho lwama-by-elections luqhiliwe ngokusetshenziswa kwamapholisa ukumisa imihlangano yebandla lakhe. Uthe ibandla lakhe layalelwa ukukhankasa endaweni yeBhinga leMaswingo esithi lokhu kungabe kwenze ukuba anqotshwe. Ngakho-ke uthi kuyadingeka ukuba kube lokuningi okuguqulwayo kungakwenziwa ukhetho luka-2023.
That is special to deal with the issue of the committee under them. Yes, there is that commission, yes, there is the secretariat, and we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over dominated by the executive. And we think that
kumele kulungiswe amakomiti aphansi kwe-ZEC. Silamakomiti amaningi aphansi kwe-ZEC esibona engani kumele aguqulwe.
Isikhulume sebandla lelo umnumzana Witness Dube uthi njengebandla benzela amhlophe kulabo abanqobileyo.
Bakhulumile thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili. Konke sikwenzayo siyabe sikwenza sikhangelele ukuthi sibe yizithunywa lezigijimi zabantu ngendlela abantu abafisa ngayo. So akukho nje okuzaphuma ekhethweni okufunwa ngabantu esingathi njengebandla singakuphikisa.
Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namhlanje, umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla lakhe liyathaba ngempumela yokhetho lwama-by-elections, lanxa laye ekhala ngokuthi aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abantu bebesethusela kwezinye indawo. Kunje uthi sebelungisela ukhetho lomnyaka ozayo ukuze ibandla lakhe lithole izihlalo eziningi edayele ephalamende lasemakhansilini emadolobheni lasemaphandleni. Uveze njalo ukukhathazeka ngokungamanga kuhle wogwalo olunumethe amagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll esithi lolu ludaba lumele luhlaziywe ngabamandla aphikisayo.
Another one is contested. The honorable conduct of the Zimbabwe Electoral Commission. We're not saying they were supposed to also pass the constitutional test in terms of following the constitution on all the requirements. Look at the complaints we had around the following paper itself, how the pictures appear, and how our logo appears. You can see that there is some fooling. You can see that there is deliberate misuse on the part of the.
Okunye ukuthi sibone ukuthi i-ZEC iyenza umsebenzi obukekayo. Bekumele balandele isekelo sombuso wethu. Amaphepha okuvota kanye ayengakhanyi kuhle amabizo ethu. Lokhu sesibatshelile abe-ZEC.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi uZulu uvezele ZANU-PF ukuba ibandla alithandayo yiliphi.
Siyabonga, simelele ibandla lenu ele-Citizen Coalition for Change, simelelwe ngubaba u-Advocate Chamisa. Siyalibonga bantu bakwethu, Mahlabezulu. Linga kudinwa lokhu kutshengisa ukuthi sesifanele sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo lalabo esibadlileyo bafunda balandela amanyathelo amatsha yikho singalala sithi complacent ijuba libalekela sale sibambe izinsiba asisebenzeni
isikhulumeli sezapho umnumzana Msokelo Ndlovu uthi abalahle imbeleko ngokufelwa
to congratulate labo abanqobileyo ngoba ukwenza njalo ukuhlonipha uZulu ongabe khethe bona siyananzelela thina ukuthi indawana zonke esincintise khona kuyavela kusobala ukuthi si improvile kuma results wethu aka 2018 njalo we've consolidated i-position yethu ukuba libandla elikunumber 3.
Umsekeli wezanu PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi ibandla lakhe lenze kuhle kakhulu ukhetho.
Abantu sebekwazi okwenzakalayo ukuthi i-opposition ayimelanga lokhu ethi yona ikumele and thina njengama-supporters ezanu PF siyathaba kakhulu nge-results, siyathaba kakhulu ngempumela yokhetho lowo ngoba into ezintathu ade sizimile ziyenzakele zifezekile sithethe ama-seats nge-MDC amanyanga khona sithethe njalo sayehlisa njalo umango okudliwe sasingawo ngo-2018 okwesithathu sagcina ama-seats ade vele phansi kwethu so thina for us i-election lay has been emphatically extraordinary ngoba isenza sitshengise njalo sitshengisise isizwe sonke lo mphakathi wonke ukuthi izalo PF asobandla lokudlala libandla elinkulu kakhulu
ukukhetho lwabazamela izigaba ezijeneyo edale ephalamende ibandla lezanu PF linqobe imbere kwa South, Murewa South, Chibi South, Cholocho, Mwenezi East, laseGogo Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana neGlenora, Glenview North, Highfield East, Le West, Kambuzuma, Kwazana East, St. Mary's, Mufakose, Harare Central, Harare East, Le Hatfield. Linqobe njalo eDangavura, Maronde Ramkhoba, Kwekwe Mbizo, Phumula neNkulumane. Kube le mpumela efanayo ukhetho lwamakhansili. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe lengcithi ezicubungula ezombusazwe baveza imbono ehlukeneyo ephathelane nendlela uZulu wesigaba seMathebeleland aphatheke ngayo ukhetho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu beCholocho bakhethe ibandla lezanu PF ngoba belokwesaba ngemva kokuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurahundi. Kuthi ingcithi zezombusazwe zinakanela ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho kunqoba kukhetho ngoba uZulu esehlukuzekile ngesimo somnotho welizwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ezigabeni ezimbalwa zeMathebeleland uZulu ukhethe ibandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ngoba likhokhela kuzigaba eziningi lanxa inani labantu abaphume besiyavota beliphansi kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempela sonto. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, uthi izigaba lapho ibandla lezanu PF elinqobe khona eMathebeleland belisethusela abantu njalo iningi labo ngelahlukumezeka ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Isiwine nzima sibone ukuthi kwede kulamanye ama-polling station angekho emthethweni kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sibona sisazi ukuthi ngama-CIO. Echolotho abantu labana bahlukumezwa kakhulu iGugurahundi. Sibona njalo ukuthi izanu khona ngale Echolotho yasebenzisa ukwethusela izeki kayiguqulwe yenze overhaul. Sixwayise kakhulu amapholisi labo banganqabeli abantu.
U-Alderman Gideon Mangena, umgcinisihlalo wesabelo sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance, uthi bazahlolisisa ukuba kungabe kungaphi lapho ababe namaphutha khona njengebandla.
Kuyenzakala
kuba le win, kuba le loser, sizohlala phansi njenge iparty, sikhangele lapha esingabe siwe khona kakhulu ukuthi singakwenza njani. Sizongena njalo ngo 2023 niyakuzayo, sizabona ukuthi lapha esizabe sikulungise khona sizaqhubeka njani.
Umnumzana Qhubekani Dingane, umhlali wakoBulawayo, uthi ukuvota okwenziwe abantu ngalimpelasonto kuveza ukuba ngomnyaka ka 2023 abantu bemhlubuleni weMathebeleland bazavotela bani.
Lokubona abantu beMathebeleland bamvele abathande abantu bakibo, yikho ubona bengavoteli amabandla angaba njengabomthwakazi kumbe izaphu, ngoba ngamabandla akibo kodwa bona abavele abazithandi, yikho bengathandi ukuthi bevotelane bona ngokwabo, bekhangela amanye amaphathi avela ngaphandle angabe engela mbono ngezigaba zabo, elo mbono ngakwezinye indawo kungela development kumbe intuthuko abangayiletha esigabeni sabo.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Effort Ncube uthi abantu beMathebeleland banakho ukuthi basukume ngobuningi ukhetho lomnyaka ozayo befuqwa isimo somnotho welizwe.
Abantu beMathebeleland baqhubeke besekela i-opposition ikakhulu laba basemadolobheni, labasebhinga kuleya ndawo, sibabonile njalo beyibuyisela i-opposition lapho ekadivusa khona. Etsholotsho sibone iZANU PF ibuyela, kodwa kukho okuthinta ukuthi kuzaba njalo ngo 2023. Izinto zingatshintsha kakhulu ngokube zomnotho zime kabi, njalo abantu besengaphakama ngobuningi besiyavota, lokho kuzaletha ukuthi kube le nguquko kulokho esikubonayo. Isengaluza kakhulu iZANU PF emakhaya ngo 2023.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zebandla leZANU PF yehlule ngoba uMnumzana Josephat Ndebele osebenza emahofisini akoBulawayo edlulisele imibuzo kuMnumzana Raymond Mthomba, laye odlulisele imibuzo phambili. Akinhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu njengeZimbabwe Democracy Institute bakhuthaze ukuba uZulu weMathebeleland aphiwe amathuba okuthatha izithupha, ngoba abantu besigaba lesi behluleke ukuphatheka kuhle ngobuningi kukhetho ngenxa yokuswelakala kwezithupha, hathi ukuba abalathando lokungena kukhetho. Bathi njalo kumele kwenziwe ngokuphangisa kusenzelwa ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka 2023 owelizwe lonke. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zisola kakhulu okwethulwe ngumongameli Joseph Biden wakwele Melika, okuthiwa ulahle umlomo ngokuthi umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin kumele asuke esikhundleni ngenxa yokubulala abantu mahlayana kwele Ukraine okulempi. Kulabanye njalo abathi uBiden ukhulume okufiswa ngele Melika. UGit Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa ukuba uBiden walahla umlomo esanda kubona iziphepheli ezijabuka kwele Ukraine ezihlala kwele Poland. Abebehamba loBiden bathi kwamzuza ubuhlungu ukubona abantu abaningi bebuthene enkundleni yemidlalo ngenxa yempi kwele Ukraine. UBiden wathi,
"For God's sake, this man cannot remain power."
UMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi uBiden wethula amazwi la ngoba wayethukuthele
isenzakalo ukubhidlizeka lempi ese-Ukraine kuyatshengisela ukuthi umbuso weRussia ngaphansi kwaPutin umbuso obandlululo, umbuso wezibhakela. Amanye amazwe nje engabe sekhuluma nje sithi hayi, kwakungavele kufanele ukhulunywe khonokho ngumongameli we-America. Kodwa mina ngibona ngathi mina ubuhlungu ayebuzwa esevela bona iziphepheli lobuhlungu abuzwayo nxa ekhangele ukubhidlizwa okwenza amadolobha e-Ukraine kuyatshengisela nje ukuthi ye umuntu wonke nje ophatha udaba lenkululeko lamalungelo eqakathekisa lokho uyabe cabanga nje sithina ye hayi uPutin kasifanele ngabe ngumongameli. Ngibona ngathi ubudlelwano bakhona phakathi kwe-Russia le-America abuvele buyaphambaniseka, baphambaniseka kudala nje laphana uPutin naze ayethumba iCrimea abusalungiseki.
Unumzana Ngabutuma Pena, usibalukhulu webandla leZimbabwe Communist Party uthi elimelika livele lenjongo yokugenqula uhulumende wakoleRussia.
Umongameli weMelika uJoe Biden lokho akukhulumileyo yikho vele iAmerica ekufunayo, ngoba vele ukufaka ama-sanctions elizweni njengalokho abakwenza eRussia yikuthi abantu beRussia babe sebevukela umbuso kamongameli uPutin bese benkhipha esikhundleni, ngoba nxa usithi ngoba iRussia ithumele amabutho eUkraine bese kusithi McDonald bese iphuma eRussia, bese kusithi ke abantu bengatholi imali emabhenki, bese kusithi amankampani amakhulu abesephuma eRussia ethi abantu beRussia behlupheka, i-message abantu abayitshelwayo ngansithe ukuthi ukwenza lihlupheke, okwenza lihlupheke yinkuthi upresident wenu kalaleli, lingamkhipha upresident wenu konke kuzahamba kuhle, konke lokho esikufakileyo kuzabuyela.
Uma Bena uthi okwenziwa ngele Melika akufani nalokhu elikwenza kwele Zimbabwe.
Kulo mahluko ngakithi, loba thina singahambisani lawo ama-sanctions eZimbabwe, sithi ama-sanctions kumele aphume eZimbabwe. Kodwa esivumelanayo sonke njengezalwane zaseZimbabwe eziprogressive yikuthi ZANU-PF kakusamelanga ibuse. Kodwa iZANU-PF siyakwazi yafakwa yiwo ama-British ngo-1980, yafakwa le-America. Lo ayediplomat ye-America u-Andrew Young wathi yena ukunqoba kukamgabe ngo-1980 kwaba yi-victory ye-democracy, kusenzelwa ukuthi i-Soviet Union ingabi le-influence e-Southern Africa, ngoba babengafuni kungene i-ZAP ngo-1980, ngoba babebona ukungena kwe-ZAP ngo-1980 kwakungena i-communism e-Southern Africa. So yikho-ke bakhetha ukuthi bafake umgabe, basebelahlana-ke ngokuthatha-ke amaplaza umgaba akwenzayo lokungenela impi e-DRC. Yikho-ke siyakwazi ukuthi eRussia vele ukufaka ama-sanctions yikuthi kukhitshwe upresident Putin esikhundleni.
I-Reuters News Agency ibika ukuba eleRussia selibulele abantu abedlula inkulungwane 1200 kwele Ukraine lapho libhomba khona mahlayana emadolobheni atshiyeneyo. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokulabantu abaphingaphoze izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umeli wele Ukraine wele Melika uSana Mkhavova umanyane labantu abakade bejengisela endaweni e-Lincoln Memorial eWashington DC izolo ele Melika besekela ibizo lakhe elihlaselwa ngele Russia. Ekhuluma embuthaneni wabantu laba uMkhavova uchaze umongameli Vladimir Putin wele Russia njengombulali. Kulamasotsha aphosafike inkulungwane ezithobamunemunye 9,000 akwele Filipino nakwimelika angene kuhlelo lokulingisa kwezebutho esihlengeni se-Luzon Islands esisefilipino. Lolu uhlelo olwenziwa minyaka yonke phakathi kwamabutho amazwe amabili, kodwa oke wamiswa okweminyaka emibili edluleyo kungenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Umlingisi odumileyo womsondo wawele Melika uWill Smith uthole isichuthiyo sakhe sakuqala ese-Oscar izolo, lanxa ngaphambilini eke wahlasela omunye njalo umlingisi omsondo owaziwayo uChris Rock emkhosini wokunikezwa ngemivuzo yama-Oscar Awards waphuma umabonakude emhlabeni jikelele. USmith ubikwa icasulwe ukuthi uChris ukhulume ihlengisa ngomkakhe uJJ Pinkett.
Singakehlukani sihlobo, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT lithi selixotshise amakhansila alitshumi lasithupha ngoba isekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Lanxa abebandla le-Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile kukhetho lwama-by-elections, bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama. Uhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.